Sangano ravana chiremba vanorira kudzero iri rinoti vamagaya vakatadza kuita izvi richavasungisa. Vamagaya vakaudza nhengo dzechechi yavo nezuro kuti vakawana mushonga uyu vachishanda nevamwe vavo vanobva kunyika yeIndia. Vamagaya vanoti zvakatora makore maviri etsvagiridzo kuti vawane mushonga uyu uyo unogadzirwa kubva pamiti inowanikwa muno munyika nekunyika yeMozambique. Asi sangano ZADHR rinoti zviri kuita vamagaya hazvina kunaka sezvo zvichigona kukonzera kuti vateveri vavo nevamwewo vanhu vazorega kunwa mishonga yavakapiwa nana chiremba votevera zviri kutaurwa navamagaya izvi. Mashoko avamagaya achoropodzwawo nevanhu vakawanda munyika. VaBig Boy Manatsa vanoti kuita kwavamagaya kuchaurayisa vanhu vakawanda vanovatevera. Izvi zvinotsigirwa nava Elvis Karonga ava vanoti vamagaya vanofanirwa kuzozvirova dundundu kana mushonga wavo wagamuchirwa nebazi rezveutano munyika.
Hazvina chokwadi kusvika vanhu vazvipuruvha kuti mishonga uyo wawanika. Uyezve chokutanga magaya ngaatanga ambomira kumhanya kuparidzira kuti ndawana mushonga weedzika kana asati asvika kubazi rezveutano. Ndo chete nekodzero yekumuudza kuti mushonga wakawana wakukwanisa kunge uchirapa kana kuti kunge uchipedza chirwere cheedzi, kwete zvaakutitaurira izvozvo. Ngaambotimirira izvozvo.
Mumwe mugari wekukaroi vatinashe mazi vanoti vamagaya varatidza kuti havasi vemweya sezvo vave kushandisa midzi yen'anga nekudaro havafanirwe kuteererwa.
Hanzi muti unowanika muzimbabwe nekumozambique chete. So which means a prophet kana akuita zvemidzi nechiitika areregera kuun'anga lai.
Vakaronga vanoti vamagaya vanofanirwa kushanda nebazi rezveutano votora vanhu vari kurwara nechirwere cheAIDS vovarapa zvonyatsoonekwa kuti vapora vasati vazvipembedza.
Kana iye achiti ane mushonga weAIDS asati atanga kuparidza kuvanhu kana kuparidza muchechi make kuti ndinemushonga, adii kuenda kuHarare Hospital kana kuenda kuparire Nyatwa, unosvika unokumbira kune vemutemo handitika vebazi rezveutano kuti no isisuka inini samagaya ndiri kukumbira kuti ndomborapa vanhu ava, vanhu ava ndovachapupura pasi rese rino kuti ini ndakukwanisa dasi kurapa chirwere ichi. Kana vanhu ivavapora vachazova chipupuro kune dzimwe nyika kuti no kuno kuZimbabwe kwane munhu arikukwanisa kurapa chirwere cheedzi nekenza.
Asi mumwe mutendi vareni asiramba nepasi vanoti vanhu vasakurumidze kusora vamagaya sezvo Mwari vachigona kushandisa munhu kuuya nemushonga wezvirwere zvisingarapike.
Mwari vanozviita, vanhu vanotuma munhu wavo tatanga taona toda umbo kuti Mwari chavanoziva, Mwari vanoziva, Mwari anoda kupiwa nguva zvaa kuti Mwari vachati nguva iyi ikasvika zvese izvi zvichaitika zvii.
Bazi reNational AIDS Council kana kuti NAC rabudisa chiziviso chekuti vose vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiona hweHIV varambe vachinwa mapiritsi avo sezvavakataurirwa kumakiriniki nekuzvipatara. Bazi iri razivisawo kuti hapasati pawanikwa mushonga wechirwere cheAIDS vachiti kana paine munhu anoti ave nemushonga wakadaro unofanirwa kuongororwa nevana mazvikokota nekubvumidzwa nebazi rehurumende rezveutano. Pari zvino vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu munyika vari pasi pechirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa utachiwana hweHIV and AIDS. Studio 7 yakundikana kubata vamagaya pamusoro pemashoko avo aya. Hurumende haisati yataurawo paimire panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.